Ndinofunga munotaura nokuda kwetsamba yamaona iri kutenderera mumavhitivhiti emazuva ano aya. Tsamba inoreva kuti ini ndadzinga tandi rakamba rami. Tsamba iyoyo ndeyenhema, haina kubva muofisi mangu kana mapuresidendi. Saka chokwadi chiripo ndechekuti tsamba yanyogwawo navavengi kana vamwe vane mifungo yavo yavanayo pamusoro pemusangano wedu. Zvandingataura pana vakamba rami ndezvekuti pokutangisisa vakakwikwidza udeputy akahwina. Asi musangano une wakanga ati uyu ndiye anofanira kukwikwidza anonzi Mulandu. Zvaita saizvozvo takapinda mukutaurirana navo tichivanyorera tsamba kuti abodo hazviitwi zvamaita malamutupo, budai bvaipo. Saka nomusi wesvondo president vakava nomusangano neprovhinsi yeBulawayo. Pamusangano ipapo vakataura tsanangudzo dzose dzekuti takabuda sei nevanhu vatakava navo nemameya vakava macouncillors. Takavaita mainterviews, takavhunza mastructures avo, takavhunza mareasons associations uye takazoita mainterviews. Tikavhunzawo caucus yamacouncils, tikabuda namazita iwaya. So kuBulawayo caucus yedu yakabuda neanonzi Mulandu. Asi kamba rame akazokwikwidzawo ndiye akazohwina. Takamuti aiwa bodo chirega izvozvo. Musi wesande pameeting napuresident akazoti ha mwana uno anonzi kamba rame anoteerera ndarega president ndabva ndarizaina kuno kupati. Bva arizaina zvika akseptwa. Saka after that pakazoitwa process yekuchitsvaga kuti zvino anopinda ndiani. Asi gango ranga ravhurigwa munhu wese. Saka chairman wedu Tabita Kumalo akazoita process yekusarudza futi. Pakaonekwa kuti kamba rame ndiye akabva ahwina.
Saka kurizaina kwakanga kwaita vakamba rame kwaive kurizaina paudeputy mayor kwete kubuda mubato.
Abodo anga arizaina paudeputy mayor inhengo yemusangano yakakwana.
Saka kusarudzwa zvakare kwavaita uku zvakureva here kuti bato harichatora zvakare matano kana makava mambosarudza vamalandu asi vakamba rame vachizohwina zvakare?
Tiri kutarisana nenyaya yekuti tinzwe kuti chii chaii chakaitika. Report inobva kuprovhinsi nevakarana process yacho iyoyo tonyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. Saka panguva ino yatiri hatigoni kuti tadzinga munhu sezvi kutaurwa netsamba iya iri kutenderera iyai yatinoti tsamba yemanyepo fake letter.
Zvii chaizvo zvikuru zvakakanganiswa navakamba rami zvokuti vangazodzingwa zvakare ivo vasarudzwa neveruzhinji?
Misangano yose nyika dzose chekerere. Hakuna kunonzi second capital yenyika kana capital chaiyo. Meya kana deputy meya angangova angaitika neaccident. Zvinoplanwa, zvinorongwa. Nokuti basa riripo ibasa guru. Saka takaita process yaifanwa kukudziwa nemunhu wese. Process yandataura iyeye yaifanwa kuti irespective.
Saka kusarudzwa zvakare kwavazoitwa uku kunorevei kubato?
Uyu mukomana wemusangano. Saka tichaona kuti zvinobuda paprocess yakaitwa mareports atichagashira anoratidza here kuti anga abvumirwa kuti aite izvo. Kana anga abvumirwa then game on. Kana anga asina kubvumirwawo mutongi gava todzoka patangatisa.